tiri kuedza kurwisa cholera takabatana hurumende nevagari vemuno macommunities newo tinotiwo vabatsiri madonors nemapartners tiri kushanda pamwe chete ende iye zvino cholera zvinenge zvaakuragidzika kuti pamwe taakuikwanisa asi tichinayo muno muzimbabwe ende zvakare kuripo dzimwe nguva kunongotishamisa kunzwa kuti uko kwaita zvakare cholera saka tomhanyira ikoko tovharavhara ikoko zvakare
chii chiri kunetsa pavaparanyetwa kuti chirwere ichi chinyatsopedzwa
chekutanga ndechekuti iye zvino taakupinda munguva yekunaya nguva yekunaya yezhizha ndo nguva inonyanyowanda cholera zvakare saka ndiri kuti nini ngatitongwarirai nguva inoi zvakanyanya-nyanya chaizvo chechipiri ndechekuti ndaa yekuti mamwe mavashandi vedu vemahospitari nemakliniki vamwe vacho vakaramwa basa chechitatu tobatiovhura ndikatisina kuona mufaakuwana mumataundi ndo zvinoita kuti korera
vakawanda vaparenyetwa vari kuchema-chemo vari kuti ivo zinwa ikaramba ichifambisa mabasa emvura vanhu vacharamba vachiona mvura ine utachiwana hwekorera pane zviri kuitwa here
ndinoziva kuti bazi remvura zoabishibishi rekutaura nenyaya iyoyi kuti kozinwa toisa kupi toidzorera zvakare here kumakanzuru izvozvo ndinoziva kuti zviri kutaura ndava kana tisina mvura yakakwana mvura yakachena nyaya yekorera nezvimwe zvirwere zvemanyoka zvicharamba zvichitinetsa kunyanya-nyanya mumadhorobha
pane vamwe vanoshoropodza hurumende vachiti chirwere chekorera hachimufa chakapera nekuti iyo inonzi health system munyika haina kumira mushe ko munoti china zvezvi
ichokwadi kuti tiri kuda tirambe vanhu vedu manesi emba senza muzvipatara ende tiri kuda chaizvo zvikuru kuti vava tiranavo tora vamwe tirambe takasimba asi kumakorera senta kwedu kwese tinenge tiine vanhu vari kushanda imomo
pane vamwewo zvakare vanoti zvematongerwo enyika zvikasagadziriswa kana iyo chirwere chekorera ticharamba chichinetsa munyika nekuti zvinhu zvese hazvina kumira mushe munyika munoti china zveizvi
noti korera chete zvakawanda-wanda futi zvinenge zvichida kuti matongerwo enyika ave akanaka